A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, December the 31st, which happens to be New Year's Eve. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at some of the gains and challenges faced by women in 2015 and the prospects for 2016. What are your views on the issue?
You can join our discussion by calling us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Pachina chemadzimai.
Molesine, sisithi asihluzeni womama, sitholakala njalo ebulenjini. We are also on the web on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku voandebele.com, lobanjalo ku voashona.com.
Mamirira anga kaita nyika yedu gore rinoiri kugari tichanga kusvika iko zvino kwata kuripota anga asina kumira zvakanaka nanhasi hazvina kumira zvakanaka rari rigore remarwadzo pakuti takaona mabasa akawanda achitera mhuri dzakawanda dzichitambura mushure mekunge vanoriritira mhuri vapererwa nemabasa tigoona zvakare kuti hupfumi hwacho kana mabasa kusina zvinoreva kuti neupfumi hwacho hunenge husina kumira zvakanaka tikasangana nezvimwe zvakasiyana-siyana kunyanya-nyanya mubasa rezvematongerwo enyika zvinosanganisira kuramba zvichingodzvanyirirwa nehurumende iripo iko zvino yava Mugabe pakuti tikwanise kunge tichiita mabasa edu takasununguka asi ndichida kunyanyotarisana nemunhukadzi nemunhu wechidzimai tinoona kuti rigore rakaomeseka zvikuru nekuti kazhinji tinoziva kuti patishona pedu tinoti musha ndimai kana musha mukadzi saka pakupererwa kakaitwa mabasa vana baba vanga vachiriritira mhuri zhinji kusvika kutaura kune kwatiri kuita dzanga kutorarama pamusana pemunhukadzi vana mai ndivo vakaita take over kuraramisa mhuri kuburikidza nekutengesa zvikuru sei sezvo kusina zvamwe zvakawanda zviri kuitika kurarama kuzhinji kwavo kwekuburikidza nekutengesa ndofunga tese takanzwa nezvihondo dzadzichiitika mudhorobha zvikuru sei reHarare pakati pemapurisa ekanzuru nyange nemapurisa vasiri vekanzuru pakurwisa vanotengesa vanove vazhinji vavo madzimai vachitsvaga kuti mhuri dzirarame ipapa tiri kunamata kuti dai nyasha dzajehovha dzateverana nezvo pakatarisana nenyaya yemvura gore rino kuri kutaridza sekuti kune dhiraudhi mvura haisi kunaya kusvika pari zvino hakuna nzvimbo dzati dzakawanda dzati dzawana mvura 2015 It was a very challenging year, and for women in particular, more so because of the economic challenges that continue to bedevil our country. The riots that took place in the country, those riots were almost on a monthly basis, if not more, where the vendors would have clashes with the municipal police and even the Zimbabwe Republic police. And these women were trying to eke out a living for their families, but at the end of the day would not find the kind of support they were looking for. Instead would be harassed and traumatized and that sort of thing and would lose out on their way. It has not been easy for them to be able to carry on trying to find a way of sustaining their families in terms of provision, be it food, clothing, cookies, and so forth and so on.
Welcome. If you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the gains and challenges that were faced by women this year, 2015, being New Year's Eve, and the prospects for 2016, which starts tomorrow, PJ. What are your views on the issue?
And as the year draws near, draws to an end for many of us, me included, and you,
yes.
We are hoping that there will be better prospects in 2016. The current year was difficult for most families, and especially women, as it was characterized by massive job losses, clashes between vendors and their local authorities. Throughout the country, non-payment of salaries for civil servants, as we are speaking right now, some of them haven't gotten their salaries, house demolitions, and all other challenges.
And PJ, this year, 2015, was known affectionately, especially on the social media, as Gore Redzidzo, or Year of Learning. So we're wondering... Yes. So everybody wonders what exactly people learned, but the women's movement witnessed a few gains, which most people say actually were brought about by the new constitution. But the movement also witnessed major challenges, especially on the political landscape, where we witnessed the ouster of Vice President Joyce Mujuru from her presidential seat.
Mm-hmm. Some also say that New Year's Eve with family and friends reflecting on how to cope with the current challenges facing the country. Some say they will be attending all-night church services, preparing themselves for the fasting and prayer that normally characterize the beginning of the year for most Christians. What are your views there?
PJ, now we take a listen to a lady that I spoke to earlier on, based in South Africa, on how her year was and her aspirations for next year.
Hi, I'm Rachel. I'm in Johannesburg. My Facebook name is Rachel Mai Jody Nolan. 2015 has been a bit of a difficult year, but by the grace of God, I made it. I was blessed with a new job, and my family also relocated to South Africa, so it's been a real blessing because I was alone in South Africa. 2016 is going to be completely new, everything new. I'll be staying on my own now, enjoying my new job, and I just want to thank the Lord for bringing me this far and for the blessings in my life. And I know that the disappointments that I faced throughout the year have made me stronger, they've made me wiser, and I'll definitely be doing things to make myself happy and not worrying about anybody else. I just want to wish my family, that's my mom, my sisters, my son, my brother-in-law, and my little niece, a happy new year, and all my friends on Facebook, a happy and blessed new year. And I just want to tell the women that don't stay with someone just because other people say you should be with the person. The person is making you cry more than they're making you laugh. It's definitely a decision that you need to get out of. We don't tolerate abuse in any form. So if you've been abused physically, financially, emotionally, mentally, my advice is walk away and start afresh. God will make a way where there seems to be no way. So to everybody, all the ladies in DRA, Dandaro, Happy New Year. Love you all. God bless you. Happy 2016.
And also, Rachel, you are living with HIV, and you have been very inspiring throughout the year. What message of inspiration do you have for some women out there who may be living with the virus?
Just encourage them that it's not the end of the world. Life definitely goes on. If you adhere to your medication, look after yourself, have faith, don't stop taking care of yourself physically and mentally. Always look good, educate yourself, exercise, rest, because when you look good, you feel good. Don't give up. And never mind what the third person says. Because remember, if you know your status, what about those that don't know? Because once you know your status, obviously you know what to do. You can take care of yourself. You can look after yourself. Medication is there. Some people complain they've gained weight. They don't feel attractive. They'll never find love. That's a lie. Obviously, the medication does have side effects. If you gain weight, you can always exercise. Finding true love, definitely. Once you open about who you are, you will find somebody that will appreciate you for you and love you for you. So don't ever doubt yourself. Don't ever feel less of a woman because you've now tested positive, because there is life after testing positive.
What are you going to be doing this New Year's Eve to usher in the new year?
Just with the church service, there's Holy Communion. So obviously being an usher, we help with the preparations. We help, we supervise basically and guide all the church members where they must go, and then obviously after the church service, I'll come home.
Unkosazana Rachel Nolan lapho ose South Africa sike sakhuluma la esibili umnyaka wonke lo nxa kuhlelo eziphathelane lezempila kahle kuhlelo ezokukhuthazana njengabesifazana lapho kube khuluma ke efisela abantu bonke abasempilweni yakhe impilo ende lo mnyaka omutsha omuhle oka 2016 yena ke use South Africa njalo ngumama ophila legciwane esithi yena ikhuthaza abanye bakhe ukuthi hachibo ukuba legciwane ukuphila lalo ayisiko ukuthi impilo yakho siphelele khona lapho ikhona impilo uphile lalo igciwane. Uzananzelela ke ukuthi lamhlanje kuhlelo lwethu olokucina kulomnyaka ka-2015 lapho ke sithena nasilinike ithuba lokuthi sike sikhangele emuva ku-2015 esixoxe ngakho okuphumeleleyo okungaphumelelanga amaphutha kwaba lokunye uxotshwa kwankosikazi Joyce Mujuru njengomsekeli kamongameli welizwe kulezinto eziningi-ningi esingazikhangela sibuke okunye sisole njalo okunye kulabo abadilizelwa izindlu kwaba lempi phakathi kwalabo abaphila ngokuthengisa ama-vendors lamapholisa abomasipala lamapholisa sibili bebathathela izinto zabo abazithengisayo abathuthiswa lapho ababethengisela khona lapho ababezuza khona ama-customer basiwa endaweni lapho abakhala khona ukuthi ngakula ama-customer abatholi impilo yabo ihambela phambili. Kodwa uzananzelela njalo mavela sokuthi inhlanganiso ezinjengabo Africa Union babe lenhlelo baba lemhlangano yokukhuthaza umama lokunanza amalungelo akhe baphatha indaba ze women empowerment ikakhulu udaba lokwendiswa kwabantwana besesebancane ama early marriages imikhankaso ekadi ikhankasa against early marriages kwaba le mikhankaso eminingi kwaba lomhlangano njalo weikhasa wabanceda sibile abantu abesifazana abeZimbabwe ukuphatheka ezintweni ezinjalo njalo lokunanzelela ukuthi inhlanganiso ezinkulu ezinjengabo Africa Union ziyabananzelela United Nations umanyano wamazwe omhlaba lawo ube lenhlelo ze women empowerment nganye lokulondo lozwa kwamalungelo abesifazane babamba njalo indaba yena le child marriages babamba njalo izinto eziningi-ningi ezokuhlomisa umama ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe kuma platforms achiyeneyo elizweni eZimbabwe nganye laseAfrica nganye lasemhlabeni jikelele kwaba njalo ngisakhumbula kwaba njalo lo mbukiso wezokuthengiselana wabomama wamabhizimusi amancane phakathi kweSouth Africa leZimbabwe eBite Bridge. Waphumelela ngempela lowo mbukiso abakhuthaza nabesifazane. Saba lenhlelo eziningi-ningi sibili ezaphumelelayo. Kwaba lamaphutha njalo lapho abantu babekhala lapha lalaphaya. Yikho ke namhlanje sithi asikhangeleni ukuthi umnyaka lo ubumumetheni. Sikhangele phambili ukuthi umnyaka ka-2016 wona usiphathelani. Yebo siyakwazi ukuthi ezomnotho azimanga kuhle. Ezombusazwe azimanga kuhle. Kodwa ke asiqhubekeleni phambili sikhuthazana ukuthi ikhona impilo ku-2016. Lapho esibe lephutha khona ngo-2016, ku-2015 asilungiseni ngo-2016.
Aiwa, anenzeve anzwa PJ trikuti nasi muchirongwa chedu chemadzimai trikutarisa zvakasangana nemadzimai iro gore rino tichiona sekutaura kwaita PJ kuti Africa Union ranga rakati iyo gore rino igore remadzimai rekuti madzimai awanikwe ivo kodzero dzavo dzichisimudzirwa asi takaona kuti munyika manga mune zvakawanda marwadzo akasangana nemadzimai takaona madzimai akawanda vachikurasikirwa nemabasa uye zvine varume tikaona zvedzimba dzichiputswa tikaona zve vamwe vasingawane muhoro wavo nyanya vanoshandira hurumende asi veruzhinji vari kuti aiwa pamwe mwaranga tinzwire nyasha gore rinotevera tombonzwa PJ kubva kune mutevedzeri webato rezapu amai Emilia Mukaratirwa vachitaura ivo kuti vakaona sei gore irori ra 2015 nyanya takatarisa pane zvematongerwo enyika.
taka tarisa na kumadzimai bukunya yadu za matongiru wenyika chakawa na o jakari ikuchitika nyaya zaka siya na siya na zaka baka mwa nukati apandida kumitora mwenjaniso wa mai mjuru wakanga wari vice president wenyika ini angu andiwa nzofari wa kutingi ivita ure nezi nishayi wangu yandishiri aki kiri ipapo zakari akuna anora la maari oga shumaitika mumusha uijimuto weni impact kumeumo musha and eventually kunika yose chakataka itikarisa na mimi ya yoyo jakati bata bata semazi maipa kuti chakayo na kuti na mirilo aita varimu uru mende panyaya ye jigaro jika msoro apati sina madimai laripo jikitera chintiko chakaitika jivele zini jino suu sana kuti munu wezo chizimai upenu wake wa amerorama meza ame shuwira meza kine mirilo semazimai akuna umumuna amekwanta kuti aji kawure kana kuti aji miririre kana kuti aji kanangore kukunda munu mzimai. Taka kakara kutirwa, not necessarily pakutirwa na iwe manjurezi individual asikuti pakuti pakuzo uanika pasisina munu we mzimai pachina mese pamsore seka sana na maichocho panyazi kuti kuzo onika kuti kana kuchinchwa mitemo kana kuile izwi rino kudzwa rinoteererwa pautungamiri ringe riripo richimiri ravanhukadzi zvese izvi zvabva zvashaika saka muchaona kuti kutambudzika kwemadzimai kwaakuramba kuchingoendera kumberi ndaya hapana ari kumiririra uye tichingotarisira kubvira kare kare kwakataurwa nezvenyaya dzebeijing neizvo zvatatarisira kuti tinge tatiza bainao semadzimai tazataona kuti zvakatidzorera kumashure zvakare saka tinongoti gore ranga rakangotiomera kani zvose tichitarisa pakunguva kurarama in general tichitarisa kunyaya dzepolitics tingotarisa kushungurudzika kwevanhu venyika ino.
Imi shuwiro yenyu ndeyeyi mai mukaratirwa tichipinda imomo mugore ra2016 tinoona pari zvino muri imi pachigaro chazapu vice president munoona gore ra2016 richizounzawo here mamwe madzimai anowanawo zvigaro zvepamusoro.
Pari zvino ndiri kuona sekuti nyaya iyoyo yekuwanika kwemadzimai akawanda muzvigaro zvakafanana nechigaro chandii nacho ichiri hondo huru richiri basa guru ratiinaro. Chikonzero ndichidaro ndechekuti tiri kuona dambudziko rekuti isu ondiri zvinhu zvinondishiririsa zvinhu zvinondirwadza kuti dambudziko rimwe ratiri kuona riri kuitika imhosva yedu isusu madzimai acho pakuti tisu tegazve tiri kuwanika tichidzorerana mumashure tisu tegazve tiri kuwanika tichiitirana tunyaya godo kana tingave chii kusangowirana kuya kunoita kuti titi patasvika kana kuti pataita zvinhano zviviri kana zvishanu kuenda kumberi toita zvinhano gumi kana makumi mairi kudzokera kumashure saka zvinhu zvinosiririsa izvozvo chekutanga isusu semadzimai vacho tiri kufanira kuwanika tiine kubatana kubatana kwekuti tisarambe tichibvuma kushandiswa navana baba pakudzorera basa redu madzimai kumashure ivo vave ndiyo vanoramba vachienda pamberi nekuti tikatarisa zvichiitika gore rino mupari kuita dambudziko iroro ndiri munhu ndinokudza vana baba zvikuru asi tinofanira kutaurana chokwadi saka isu semadzimai tikasapangwarira ipapo tinoramba tichingoshandiswa kuti tinge tichidzorerana pasi tinge tichidzorerana kumashure zvove zvinhu zvinoita kuti tisabudirire tisaonenge tichiwanda vanhu vanoenda kuta zvigaro zvakafanana naizvozvo. Rimwe dambudziko rovezve rekuti nyika yedu inoi kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika zvakazara nekutyisidzirwa kunoitika kune avo vanoda kumiririra ruzhinji vachitaura chokwadi sezvachiri vachitsvagawo kuveva neunza pundutso mukurarama kwevanhu. Vadzimai vanobva vapindura nekutya kwekuti vazhinji tinowana vachidini vachidzokera kumashure kuti vawanikuwo vachipinda pazvigaro zvepamusoro zvavanofanira kunge vachipinda kuti vange vachimiririrawo madzimai. Kozoya chekupedzisira dambudziko randinoona zvekare nderekuti imwe munharaunda matinogara kubvira mumuri dzedu topinda munharaunda dzatigere tosvika palevhel yenyika yose muchiine zvidambudziko riya remakudzirwo atakaitwa muchiine dambudziko riya reculture yedu yekunzi munhukadzi haafaniri kuwanika achienda pazvigaro zvepamusoro munhukadzi haafaniri kunge achinge achive pakati pevanhurume vanhu kadzi nzvimbo yedu iri mumakicheni nekukudza vana chete nekudini hongu ndinoda kutenda kuti pane mutsauko kuti titarisa kubvira kumakore ekare madzimai avapo varipo asi nhamba yacho ichiri shoma.
Aiwa, PJ Tanzwapo kubva kuna amai Emilia Mukaratirwa vanova ivo mutevedzeri wemutungamiri wezapu. Taita rombo rakanaka PJ, tinenge tine munyarikani wedu wokutanga muzvare nyari Mashaya Mombe, mutungamiri wesangano retali rinoshanda nevana vechidiki. Tokuchingamidzai pachirongwa muzvare Mashaya Mombe.
Ndinotenda makadi muri yeZimbabwe.
Mauya imi pazuva rakanaka chaizvo izuva reNew Year's Eve. Manzwa zvazvi kutaurwa namai Mukaratirwa, handizivi kuti pane zvamungataure here imi makatarisa gore ra2015 kuti pabasa maamuri kuita ekusimudzira kodzero dzevana vechidiki nevasikana munyika akafamba zvakanaka here? Asi moti gagaga muchidimbo.
Tinotenda zvanga zvitaurwa namai Mukaratirwa. Zvakangoda kungonofanana nezvatinenge tichitarisira isusu pakuti kana madzimai ave panzvimbo yatingati empowered, vanenge vakukwanisa kuita kubatawo zvidanho zvataurwa namai Mukaratirwa, kupinda mumatenderwo enyika kuitira kuti vamirire nyaya dzemadzimai nevanasikana. Asi isusu tiri takamirirawo vekodzero dzemadzimai nevanasikana nevechidiki. Zvipo zvakawanda zvakaitika mugore rino tingada kutarisa nyaya dzakakosha dzakaitika dzekulaunchwa kwethe African Union chapter to end child marriages dzakalaunchwa sometime in June, I think. And then pakaitawo nyaya yethe launch of the junior parliament in 20 June this year. Ndikusangana madata aya zviri vivid nekuti pakataurwa ipo nyaya dzekuenda machild marriages ndichirangarira president mugaba wangu aripo navice president Mnangagwa vese vachichepetudza nyaya yatingatiyo child marriage ingave yanga yalaunchwa mugore iroro. Pakaitawo futi nyaya dzekutaurika kwakaitika dzamusitoman, I think nyika yese iri kudzirangarira. Ndo zvimwe zvemahighlights ezvinhu zvakaitika mugore rinoi. Pakabudawo futi nyaya dzekuti taitaura isusu nyaya dzekuti vanasikana vange vawanikwa ivo vachichengetedzwa panyaya dzeeducation, tichitarisa isusu nyaya yakapambira zvikuru yanga iri nyaya yekuda kuintrodhuswa kweexam fee yemagrade 7 naminista veeducation. Saka takatarisa pane zvinhu zvese izvozvizvi tingangoti zvakawanda zvakaitika, asi panewo zvimwe zvatashuvira zvaigona kunge zvakaitika zvinova izvo zvatingoramba tichitaura nezvazvo. Tikatarisa nyaya yeconstitution yedu ya2013 yakasainwa into place, nanhasi madzimai nevanasikana nevechidiki havasi kukwanisa iriko kunge vachiinjoya kana kuti constitution kuvashandira. Takatara nyaya dzemachild marriage kushungurudza kwevanasikana nemadzimai kwese kuri kuti kana tatara constitution yedu inenge ichitaura iyo kuti vanasikana havafanira kushungurudzwa, asi tikazvitarira on the ground hapana mitemo iri kuchengetedza vanasikana.
Muzvare Mashaya Mombe, ndombokubatai muromo mbijana nekuti nhasi sezuva rekupemberera gore dzvakudai New Year's Eve tine malisteners nevamwe vakamirira izvozvi, tine mumwe muteereri tisatatora mumwe munyarikani wedu PJ vafona vati aiwa toda kuti timbotaura titaurawo zvatiri kufunga isu PJ. Batai makadaro.
Siyakwamukela kuhlelo Anabel Ncube. Hello Mancube.
Foni nhare dzedu dzinenge dzaita zvisina kunaka.
Woti ke siyamukele unkosikazi Sehlile Gumbo Tafumanei, siyakwamukela kuhlelo lwethu.
Yebo mani, unjani?
Hayi nyaphila, injani?
Unyaka uyaphela njalo unyaka omutha omuhle.
Hayi nyabonga. Wena ke ngamafitshane kusokusele imizuzu engaba ngemihlanu kumbe isithupha ukuthi siye ngale ebulenjini, kodwa ke singekehlukane labalaleli bethu abayiseredweni. Ngicela ke ukuthi ukhangele emuva ku-2015 okwenzakeleyo okubonileyo wena elizweni jikelele, emhlabeni jikelele, empilweni yakho, lokukhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngomnyaka ka-2016.
Okay. Ngiyabonga PJ. Mina ngikhuluma ngimele ikakhulu kuma-business.
Yeah.
2015 abantu abaningi bahlanganela ama challenges amaningi. Izinto azihambanga njengendlela especially abantu ade beseZimbabwe. Sibona abantu siqalela ukuthi abantu abaningi thina sakhulisa sitshela ukuthi hambe esikolo ufunde ubase uzuze umsebenzi. But imsebenzi leyana sibone umnyaka ka-2015 abantu abaningi balahlekele ngumsebenzi. Thina bese sibuya lapha sithi kwi-entrepreneurship. We don't, yeah, ukuthi abantu besebenze ku-right, kodwa thina sifuna ukuthi abantu benze that empowerment. But i-empowerment isukelana. Sibona ukuthi kufanele ukuthi umuntu ube le reason why wena ufuna ukuthi uqale leyo business. Abantu bebe lama-dreams. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bengathi ngingaphupha njani mina vele ngingelayo vele angila indawo yokuqalela. Yilo uhluphe ekade sihlangana lawo, especially thina esisebhizinisini elokuthi si-empower abantu. Ubona abantu abaningi balahle ithemba, ikakhulu eZimbabwe. Le kuyinto ebebuhlungu kakhulu kithi ngoba abantu bebengekho inspired or motivated. Bebahle babuyela emuva, basheshele emuva. Izinto ekade sesizikhavile from 2010 u-2015 abantu babuyele emuva ngoba balahle ithemba ngenxa yesimo, umumo welizwe, umumo womnotho welizwe, izinto ezinjalo kwenze abantu balahla ithemba.
Yeah. Asikhangeleke kumnyaka ka-2016 kwenziweni ke.
Lapha sithi namhla umnyaka uyaphela. It's a new dawn, new start, new beginning. Akula ndaba ukuthi u-2015 ube njani. Namhla yilanga lokuthi udobhe ama-dream plan awadisiwalahlile. Ubone ukuthi uqalise kutsha. It's a fresh pace. Uzame ukubambana labanye. Okunye engakukhuthaza abantu ngeyokuthi abantu ohlala labo, abantu o-associate labo most of your time, ungahlala olabantu abathanda ukukomplaina kakhulu. Lawo uzagcina ungumuntu obanegative.
So, ngokomplainayo.
Yes, uba ngisizini complainer. Kodwa wena kufanele
ukuthi ke ngubambe umlomo khona lapho.
Induba zikhona.
Yeah.
Ufuna ukuthi abantu sike sizame ukuhlala sikhuthazana ukuthi kasiyeni phambili. Yebo kunzima. Kodwa
inkosikazi. Wathi ngubambe umlomo bamba icingweni khona lapho. Yeah, sikubekele ngohlelo kodwa sike singenisa abanye.
Yeah, PJ, that sounded very interesting. But before we migrate to our second half, we wanted to pay tribute to some of our listeners who sent in the audio messages via WhatsApp before we go on the internet. Let's listen to them.
Yeah, I'm Rachel Kambaya in Muzi. I'd like to say happy new year to my relatives and Muzi, those in Kafura, Pungwe, Pohera. Happy new year.
I want to say Happy New Year. Studio 7 listeners and all who are listening to me. My name is Manjela Ngube. I'm from Bulawayo, Zimbabwe. I'm a lady, age 24. I just want to say Happy New Year to my family, friends, and relatives. May the good Lord bless them and grant them all their wishes. And also, I just want to say happy birthday in advance to my cousin sister Samantha Mutayawunga. She'll be turning 31 years tomorrow on the New Year's Day. Thank you so much for playing my audio, and I'll be much grateful to hear you playing it on air. Thank you.
Some very interesting contributions there from our listeners. But for now, to our guest, Nyari Mashaya Mombe, please stay on the line, and also Circulator Fumanei, as we migrate to the internet. For our radio listeners, would like to say goodbye. But we are now streaming live, so please join us on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
Mina Praxit is Jeremiah and City. Kubalalele bethu abemsakazweni we radio. Libe lomnyaka omutsha. umutsha omuhle olenjabulo njalo olethemba. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu isihlandla lakuqala. Asidibaneni ku-VOA Ndebele.